Tichitaura nevatori venhau muHarare neZuru muzvare majoni vakati pavanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu muHarare West. Kune vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu vakanyoresa kero dzisipo. Vakatiwo ongororo yavo inoratidzawo kuti kune vakweguri vapfumbamwe vaviri vavo vaine kero dzisipo.
Kune chinoti netsei pavhota zero yeHarare West. Pa 35,984 pane maadresi 2,622 asinganzwisisiki, asingasvikiki. Kati maadresi ekuti ukati uda kuti upa vhakachere pamba ipapo unototadza nekuti haana zvaanonyatsoreva. Akawanda zvinoti zvisingafadzi, zvinoti netsei. Chekuti pavhotazi roro reHarare West pane vanhu vanokwana kusvika 9 vane mazera anopfuura 90 years old. Saka maererano nezvaibuda musarudzo dzakapfuura nemavoters roll ekare kunyanya ya 2013 yakanga ine vanhu vainzi vakazvarwa musi wa 1 January 1901 vakawanda chaizvo.
Muzvare majomi vakaratidza kunyunyuta nenzvimbo dzekuvhotera dziri kure nevagari vemudunhu reHarare West.
Asi chimwe chandakaona chakanditinetsei pavhota zero reHarare West chekuti kune maadresi mamwe mairi airatidza kuti aasi echokwadi, akanyepwa. Pane maadresi mairi, imwe panhamba 17 Fifth Avenue Maple Lane. Iadresi iri akanyorwa ichinzi ndeyemukwikwidza ari kukwikwidza senhengo yeparamendi weMDC Alliance. Imwe yacho zvakare 17 Fourth Avenue Maple Lane akada kungoti fana neemaadresi aya. Asi iri yakanyorwapo ichinzi ndeyemukwikwidzi weAlliance kuta councillor weward 16. Izvi zvinhu zvinoti netsei panye chokwadi chinofanwa nge chiri muzvekuvhota pane zvese, pakunyoresa kuvhota, pakuvhota kwacho. Zvinhu zvinongoti netsei zvinoda kuti zvigotariswa.
Asi muzvare majoni vakakurudzira vagari vemuHarare West kuti vashingirire kufamba vachienda kunovhota kunzvimbo dzakatarwa nezeki kunyange hazvo dziri kure nekwavanogara.
Tikuedza kukurumidza nezeki kuti idzose painosiyiwa ndikwa polling station. Asi zvikatadza tinokumbira chaizvo nekuyambira kuti vavhoti vakarejistrwa ipapo ndapota endai shingirirai mirei kunovhura nekuti vhoti ikodzero yenyu yemunoziva kukosha kwayo.
Muzvare majome vakatiwo zvakakosha kuti zeki inzwewo zvichemo zvevari kukwikwidza vakazvimirira, sezvo zvichemo izvi zvakangofanana nezvichemo zviri kugadziriswa nezeki mushure mekunge yagara pasi nemapato makuru.
Ndikati sangano rakaitwa nemakandidati vari kukwikwidza sarudzo dzemusi 30 July semaindependent muNational Assembly yeParliament. Takaona kuti zvinotibetsera isusu semaindependent candidates kuti tikwikwidze election iyiwo zvakanaka, zvine jekerere, zvine uchechetere. Kana zeki ikationawo sevakwikwidzi vakaenzanawo nevemapato ezvematongerwo enyika.
Muzvara majomi vanoti vakasarudza kukwikwidza vakazvimirira mushure mekunge vaona kuti sarudzo yeprimary mubato ravo munguva iyi reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yainge isina kumira zvakanaka sezvo paive nekupindira kwevamwe. Ndakamirira Studio 7 kuMilton Park, ndini Kiri Mudzamiri.